Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk, The Connection, a platform where we discuss issues affecting young people. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington, this Tuesday, November the 1st, 2022. I am Tungameli Nkomo. Tonight, we are talking about the growing problem of drug abuse among the youth in Zimbabwe, with many getting hooked on hard substances such as crystal meth, heroin, and cocaine. Health professionals and activists are warning that the situation is creating a mental health care crisis, that the country's hospitals are not equipped to handle, as many drug addicts end up with mental issues requiring treatment. The big question that many are asking is, where exactly are these drugs coming from? Well, one member of parliament is taking the fight right to the doorsteps of the suspects, teaming up with police and parents in his constituency to shut down the houses of those they are accusing of selling drugs. The lawmaker is Charlton Wende of the opposition CCC, who represents Kuadzana in the House of Assembly. We will hear from him later in the show. Lichona njani, Zuluganda ba siyahlangana kuhlelo lwe Live Talk, The Connection. Namhla sixoxa ngodaba oluqhubeka lohlupha kakhulu eZimbabwe, okuludaba lwabasakhulayo abasebenzisa izidakamizwa ezitshiyeneyo ezigoqela o-cocaine, o-heroin, o-crystal meth, odombo kanye lokunye okuthiwa imtoriro. Incwethi kwezempilakahle ezithi lokhu sokudale udubo olukhulu ngoba abaningi bagcina sebegula umkhuhlane wengqondo njalo bedinga ukwelatshwa ezibhedlela. Kodwa udubo olukhona ngolokuthi umumo mubi ezibhedlela ngokwazi kwabaningi ngoba akula mithi. Inhlangothi zomphakathi ezitshiyeneyo ziqhuba inhlelo zokulwisana lalolu dubo. Umeli wekuwazana ePhalamende uMnumzana Charlton Wende ungomunye wabaphatheke kulumzabalazo. Silaye kuhlelo siza kuzwa inhlelo aziqhubayo. Kwaziwayo ba tereri ve Studio 7 nasi muchirongwa chenyu che Live Talk, The Connection, tiri kutarisa kupararira kwedambudziko revechidiki vanoshandisa zvinodhaka munyika zvinosanganisira cocaine, heroin, crystal meth, mutoriro nedombo. Dambudziko iri rikuenderera mberi uye nyanzvi mune zveutano dzinoti vanoshandisa zvinodhaka vakawanda vanoguma vabatwa nechirwere chepfungwa uye vakutsvaga kurapwa muzvipatara, asi vanoti mishonga iri kunetsa. We begin our show tonight with 19-year-old Milton Mukunda, a former drug user who talks about his experiences and has some advice for addicts. He talks to Studio 7 reporter Godwin Mangudla from Harare.
Why anzwa simba rakawandisa kana mabasa chaipo chaipo ndaishanda anochinzwa simba rakawandisa
wanga usingatyiri utano hwako here
handaisaziya kuti ndokwazvichasvika
saka chii chakazoita kuti unge uchisiyana nemutoriro
ndakarwara nemalungs kuda kutofa chaio chaizvo ndokuva ndakazosiya
koshamwari dzako idzi
achingurova ariko
saka uchiri kuramba uchitamba navo
mazuva ndotamba namukoma wangu titu tangogara pagezi
saka ungati chii kuna gogo wakakubatsira kuti ngochisiyana
andingovatenda
une makore mangati
ndi19
hapeno pano nezvaungada kuti tsanangurira vamwe vako here vechidiki vano vachiri kutora madrugs
andingovada kutsanangurira kuti ngavasiye chinhu hachina kupenya hakuna fiuchi hakuna kwaunosvika hakuna kana chaunozoita nahwani chipenyu.
That was 19-year-old Milton Mukunda, a former drug user, explaining that he was forced to quit drugs after falling ill. Uxwayisa njalo abanye ukuthi bachiyane lokusebenzisa izidakamizwa ngoba zilimaza impilakahle.
Ngatitaurei zvinhu zviri background zviripo anditika timu mese muripo ini ndini Lawrence ndine musika uri papapa ndokunga munoziva ndobva napa na10 ndoona zvakawanda vagomana nevasikana iva vari kuoparata panapa ndofunga kutanga zvekuma ngatingoti 9, 10, 11 timu musafambi nguva iyoyo and ini ndanzwa nekubirwa pamusika wangu nokupedzisira kubva pano fambai muende kumba nguva iyo dzichiripo kwandakanowana redhiyo dzangu nemafoni aya zvandakabirwa vakomana dombo riri kurohwa ikoko vasikana vari kuvawanda kudarika vakomana usambofe wakamutrusta uchiti wangu vapanduka takaenda be careful dombo mbanjedzaanani mutoriro wanani vakomana dombo takaenda wangu wanzwa ndatenda hangu vakomanaka takumandukirana pachedu usambofungidzira kuti ndiyeuya waunoziva akanorirova ukaona akadzoka akatanga kuti wangu wotoziva kuti mawanani vari kufamba netsono nemascrewdriver nemapanga mahwani endekumba nguva dziripo kana paine zvinokwanisa kuita ndatenda zvikuru neshoko rimwe rinondibata rataurwa nemufundisi chokwadi dai tataona mukana nevabereki mudzimba dambudziko raredu pamwe chete taenda kumachechi kunamata chaiko chaiko mwari atinzi ndokuti ndiona sekungotika mazuva ekupedzisira akataurwa chokwadi nyika yokwedu yakumawere ndofunga zvinhu zvose zvikuva kana akatuti kristu akuuya maguma akuuya ndechokwadi takupandukira zvinhu zvonotadza kunzwisisa zvizhinji hatingatauri tikaona mukana chazvinyatsoita zvokugara pasi tibatsirane panyaya iyi vechidiki kunyanya ane covid yekuya maiswera muri pamuti apo vakomana muchirova mbanje nenhikiri dai machirga kakuenda kudombo modzokera mbanjedzika dombo harisikuita dombo number 1 aiwa matikuvadza achiregai kautibira vakomana muri kunyanya aiwa musageti musabhosheveketazi aiwa matikuvadza vakomana ende munobirwa kure.
Besides creating a healthcare crisis, drug abuse is now forcing addicts to steal from people so as to finance their habits, according to a Harare vendor there you just heard from him, a man who identified himself only as Lawrence. ULawrence ukhala ke lapho ngabasebenzisa isidakamizwa uthi sebentshontsha ezindlini lapha ukuze bathole imali yokuthenga ama-drugs. Gogo Agnes akuvimba vachemawo nenyaya iyi vachiti yaita dambudziko guru munyika.
Ndiri kurwadziwa nezviri kuitwa nevana vechidiki. Vana vechidiki vari kuparara kunyanya muzera yechidiki diki chaiyo chaiyo yaakudhakwa zvinonzwisa tsitsi zvekuti tisina kuti tozvigadzirisa sei. Vana vaparara nenyaya yemadrugs. Vana vari kutadza kuenda kuchikoro nenyaya yemadrugs. Vatata muzera iri kudhakwa iri kuparara so muzera mudiki vana vacheche chaivo chaivo. Saka hatitanzwisisi kwatiri kuenda kuti tiri kuenda kupi nezviri kuitika. Dai zvaibvira vanotengesa madrugs zvinodhaka zvakafanana nadombo nezvimwe zvinodhaka vana izvi mapurisa vamboita basa vanyanyo kuganhura ikoko kwazviri kubva kwacho pamwe zvingachinje kuvana vedu nekuti vana vedu havachatsuriki kana ukada kuvatsura kuti mune zvaari kuita so vakuzviuraya vana vadu nekuda kwokuti ndatsurwe nekuda kwezvinodhaka zvavari kushandisa saka tibatsireiwo tapakati hatichazivi kuti tobatsira sei vana vacho ende vakutityisa chandaa kunyanya kutyira ndekuti kana ndakamutsura nzira yakadai so akungoti foto akunotenga muchongo wemakonzo akuzviuraya achanzwisisi kuti chii chiri kuitika dai matibatsirawo padambudziko rakaita seriri tine zvinodhaka tatambudzika nevana vedu
ugogo Agnes kuvimba ukhalake lapho ngalolu daba uthi abasagobeka abantwana uyamkhuza ngodaba lwama-drugs asuke ayethenga umuthi wamagundwane anathi azibulale. And at the beginning of the show, remember we talked about Kwazana Member of Parliament, Honorable Charlton Wende, who has teamed up with residents and the police to fight this scourge. Here he is, talking to our reporter, Godwin Mangutka.
Nekuti nguva zhinji unongonzwa kuparliament every MP anenge achimbokomplaina nenyaya iyoyo. So zvatiri kuita isusu kukwadzana, takatora danho mushure mekunge taita meeting nemacommunity leaders yekuti tivharise dzimba dzese dziri kutengesa madrugs, because community inoziva vanhu vese vari kutengesa madrugs. Mapurisa vanoenda vachisunga vanhu but havasi kukwanisa kusunga vanhu vacho vanotengesa. Saka isusu secommunity takaita musangano tikatenderana kuti tese tichafamba door by door tichivharisa toga madrug lords aya, nekuti vatiurayira vana. Vana vazhinji ndofunga makaona svondo rapera pakuwadzana hai one, vana vese vari kusuta fodya, vana vari kumwa doro, vaakuita zvinonyadzisira, vanenge vachiita mapati particularly mafom 1 nemafom 2. Saka isusu sevabereki nevatungamiriri vevana mukuwadzana tatora danho kuti tivharise tega, toona kuti mapurisa achizokwanisa kuti vasunge nevanhu avo. Saka ndochita ndiko chatiri kuita. Takaita musangano nemapurisa svondo rapera nevabereki vandaitungamira semutungamiriri wenzvimbo, tikatenderana nemapurisa tatovapa listi yedzimba dzacho dzatinoziva kuti ndo parikutengeserwa madrugs, ndo parikuitwa mavhungavhunga pati evana vanenge vachiuya vakapfeka mainifomu vachipinda ipapo vachimwa doro vachiita zvinhu zvechikuru mudzimba imomo. So ndo danho ratoda kutora chekutanga.
Tingati idzimba ngani dzati dzavharwa kana kuti dzamuri kuronga kunge muchivhara?
Izvezvi tine dzimba 6 dzatinazvo mukuwadzana dzatapiwa, dzataongorora tikaona zvishuwa kuti ndo dzine dzimba dziri kutengeserwa zvinhu zvinodhaka. So chirongwa chedu chakatageta dzimba idzodzo. So mapurisa tichavazivisa, vatiri kuziva kwamuri kuita, tichangoda kuti timuke musi tichingovharisa ivo vanhu vacho vasinangazivi vose kuziva kwamunoita ava vanhu vokuti vakangonzwa infomesheni vanobva vafambisa zvinhu vachiita sei. Saka tiri kutora taimu yedu tichizotsvaga zuva ratichavasvikira vakarivana, but kuvharisa hatisi kuzoregera. Community yekuwadzana yaneta nevanhu vemadrugs, saka taakutora chidanho ichocho sevabereki secommunity kuti tivharise vanhu kuwadzana musatengeswa madrugs.
Kosei iwo mapurisa asiri kusunga vanhu ava kana muchiti munoziva panotengeswa zvinodhaka?
Maonero atiri kuita ndeyekuti nemaripoti atinowana from community leaders ndeyekuti kune mamwewo mapurisa vanomwawo zvinodhaka izvozvizvi. Vamwe vanenge vachiripotewa vakatopfeka infomu vachipfuura nenzvimbo idzodzidzi. Vamwewo mapurisa vanofamba vachitora mari kune vanhu vanotengesa zvinhu zvinodhaka, saka havagoni kuvasunga.
Honorable Charlton Wende there raising serious allegations against the police. We must say we were unable to reach a police spokesperson, Paul Nyati. Limzwileke lapho ubaba uCharlton Wende uthi akhona amanye amapolisa asebenzisa okudakayo isidakamizwa, yikho abantu laba bengabotshwa ngendlela, kanti bakhona njalo asebephila nalabo abadakwayo abababhadalisa izimali, utsho njalo ngamapholisa. Kodwa siyathembisa kusikhathi esilandelayo sizabadinga amapholisa sizwe ukuthi bona bathini. And to dissect the gravity of this matter, we are now joined by our guests. That's Mr. Wilson Box of the organization Zimbabwe Civil Liberties and Drug Network. We are also joined by Zibusiso Moyo of the Lupane Youth Development Trust. Ngiqale ngawe mamoyo utaba lwezidakamizwa lolu lutaba oluhluphayo kakhulu elizweni uhulumende kule mzamo ayenzayo amalunga eParliament afana labo Charlton Wende siyabona ukuthi benzani kanti lenhlanganiso ezizimeleyo lazo kukhona ezikwenzayo okuchiyeneyo kungapi lapho mhlawumbe abantu abakhuta khona okumele baku-address ukuze luphele lolu dubo.
Okay, ngiyabonga ukusathehlele mbasi. Mina ngibona ngazathi kumele si-address-e ama-root causes to i-problem leyi e-drug abuse ngoba singachaya phezulu kuphela kuzafana lokuthi asenzanga lutho. Mina I think ukuthi when it comes to issues of i-drug abuse sikhangeleni ukuthi kathi vele zibangelwa yikuyini. Ngoba isihlahla siyempande yabona sizesifuna amahlamba so singaqala singokuthi sigebhe phansi khona ngalo ukuthi what makes these young people indulge to ma-drugs kangaka. Firstly I think indaba ezemental health sizithatha kalula but it's something that's really affecting young people and it needs really to be addressed. So singaba lama-institutions that take into consideration ukuthi young people need help in this kind of economic crisis. Unemployment, ayikho nandani. Ngiyabona sebeke bezingozinzima lezo ezezidakamizwa. Ngakho ngibona ukuthi kungcono ukuthi imizamo leyo esiyenzayo singaphongi ukukhuluma kuphela kodwana asiyenzeni ama-facilities abe ready be available abe lula futhi to be accessed kwenzela ukuthi gogo abantu abatsha nxa bedinga uncedo bakuthole. Ngoba abantu laba siyakhuluma kuphela but they still go back to ama-drugs because there's no intervention that is done. But if we have a rehabilitation center that are effective, that help these people go with them from a start to the end, seeing which know there is a change in order to achieve it from its. I think that could really help. Ngoba ukukhuluma kuphela without action really and won't help us. Ngoba sikhala ngokuthi no amapholisa nawe they are involved landani. So khona lokhu vele akusisizi njalo akukustephu ihlupho lelo elezidakamizwa phakathi kwabantu abathi but we need to take alternative action to address this kind of challenge amongst abantu abatsha.
Nxa ukhuluma ngama-root causes imamoyo ukhuluma ngani kahle 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 lapho ukhuluma ngomnotho kuyini exactly?
Ngama-root causes ngikhuluma yes umnotho nginanzelela ukuthi i-economic crisis eZimbabwe abantu abatsha ngabantu abanye abaphuma esikolo abanye abathenteni umsebenzi abawutholi sebehlezi nje akulalutho abalwenzayo khona lokhu yikho kubenza begcine bengena kwizidakamizwa njalo i-poverty abanye bavela ezindaweni ezimarginalized kakhulu okuthi vele umuntu akanalo exposure yokuthi kumbe noma engafundanga because thinikizele ngiselifuna ukuthi ufunde kuphela ungafunda kuphela. It's not like ukuthi uzachatshwa labo abangafundanga babawesiza kungabantu abakwanisa ukuthi bazisebenzele ngezandla zabo but amathuba angikhona abawatholi kuyafanana. So umnotho wethu lesimo sokuthi abantu abatsha imisebenzi abayitholi abantu nje abaphenza ukuhlalwa sebeyaziwa ngezinto zona lezi ezinhle and njalo iy'ngozi zona lezi zama-drugs sabawela you know kukhona izinto lapha njengemakhaya ezinjengabontshengu abalokho kungonsa ukudakamiza kwabo sokuvame kakhulu lapha. You know, it's just something that has crashed impilo yabantu abatsha because umuntu uvukela khona uthonela khona akananto ayenzayo okwakhe ukuthi ayehlala emagosa nathi njengena loo nto ngayidola for 2 days and impilo yakhe so you really need to address such issues.
Siyabonga Mamoyo, Zibusiso Moyo of the Lupane Youth Development Trust. Please do stay on the line as we turn to Ubaba Wilson Box, Director of the Zimbabwe Civil Liberties and Drug Network. Mr. Box, where are these drugs coming from exactly?
Thank you so much for hosting me tonight. Sources of drugs, yeah, there are so many given the porous borders that we have with our country. And even the border itself, you see, it has been subject to abuse. And some of these drugs also, they're actually grown in country. For example, marijuana is been grown in Zimbabwe for some time now. And also, we now have a lot of unemployed young graduates. We've done, you know, courses like, you know, chemistry courses, and also the availability of the internet, the darknet, you see. So drugs can actually be manufactured in the backyard. So we've got a lot of sources where the drugs are coming from.
Aha, rambai muri parunare ba box timbotora mtereri u Botswana sate umlaleli kwele Botswana siya kwamukela uhlelo umlaleli.
Awankomo linjani?
Hayi siyaphila singabuza lina.
Hayi lati siyaphila.
Ye kunjani kwele Botswana?
Hayi kwele Botswana ku right ukhuluma lo mamoyo from Eplant.
Yebo mamoyo momuka.
Tomuka zedu nkomo mukhaniwo.
Hayi nasibo tomuka toboka kuti mangina mu programu. Ungasipha umbono wakho ngodaba esingalo lamhla. Liyahlupha udaba lwama drugs.
Liyahlupha baba nkomo udaba lwama drugs ngoba kathethi kunje thina labantwana abafundayo. Uthola ukuthi umntwana awusakwanisi ukumkhuza asibhadala isikhulisisi mahara sethene eganyeni bebhema izidakamizwa.
Yebakithi. Ma kuthe kwaba njalo manje lukhona yini uncedo elibadingela lona ukuze baphathiseke ngoba abaningi bagcina sebehlanya sebebulawa zingqondo sebesiya kubongotsheni la kwezinye izibhedlela kanti imithi iyahlupha la ezibhedlela lapha siyazi umumo kawumanga kuhle. Lukhona uncedo elibatholela lona yini?
Alukho umncedo babankomo esilitholayo lapho sicela njengoba lami ubone namhlanjeni ngibona ukuthi lifakile ukuthi kukhulunywa ngendaba yezidakamizwa ukuthi abantwana sebebhema izidakamizwa kakhulu. Lami ngangena ukuthi maybe kungaba lo munye lawo ongaphoshele okunye okungasisiza kumbe naye uhulumende engenele ngoba izidakamizwa sezivulele iy'ngqondo zabantwana.
Hayi siyabonga mamoyo uqhubeka ulalela uhlelo. Silobaba uWilson Box lapha sizakhuluma ngodaba lwama-rehabilitation centers sizwa ukuthi atholakala ngaphi.
Ngiyabonga baba Nkomo.
Lathi siyabonga umamoyo usixhumeke lapho kwele Botswana uthi udabuka ePlumtree ngumkhaya. Vabox ndi dzokere kwa muri madzwa mterera achitaura ari kuchema nenyaya iyi saka ari kuti hameno pane rubatsiro rwavanogona kuwana here because havananzi vatambura nesuwo sevabereki tatambura panyaya dzemarehabilitation centers panyaya dzematreatment dziri kuwanikwa here nenzira muzimbabwe.
Ndine urombo kuti kuro kuzimbabwe hatisati tave nemapublic rehabilitation centers. Zimbabwe ine mapublic rehab centers ayo anodaidzira anodhura zvekuti veruzhinji havakwanisi kunge vachibhadhara mari ikoko. Ndinopa semuenzaniso kuti maprivate rehab centers anotangirawo paUSD $800 kusvika kapa $1,200 kana kudarika. Saka chinowanika kunoku idzimba dziya dzatinoti kunorapwa vanenge vaine chirwere chepfungwa. Saka vanhu vanoshandisa madrugs vazhinji vacho havarwari nepfungwaba, asi kuti vanhu vanotodawo dzimba dzavo dzekuti vange vachirapwa sevanhu vanoshandisa madrugs. Saka munozoona kuti vazhinji vacho havazodi kubuda pachena nekuti vanotyaivo kuti vanozoendeswa kudzimba dziya dzinonzi dzine vanhu vanoita vanorwara nepfungwa. Saka itori dambudziko panyaya yekuti tiwane kuti rubatsiro rungawanikwe sei kumapublic institutions edu anofanira kunge akachipa.
Aha, tinotenda vaboxa, tidzokere kuna Zibusiso Moyo. Mamoyo, khona ngapho ePlumtree yazi kane ngisizwa ukuthi udaba lolu lugxile kakhulu emadolobheni amakhulu oHarare koBulawayo. Elubane khona ngapho ludubo olukhona lalo oluhluphayo mpela kumbe akukafiki?
Ludubo oluhluphayo baba Nkomo, ibe ukuchiyana kwakhona kwesisindo sokuthi abasemadorobheni bona bathatha wapha amadrugs. Kodwa zathole ukuthi lapho emakhaya ikhona lokho ukuthi izidakamisa zinalezo zamatshwala okade ngikhuluma ngakho khona lokho, ngokuthi abanye probably abana-access to lawa amanye. But luhlupho lalo ngokufanayo lazona lezi ade sikhuluma ngazo imariwane, ukuthi khokona yinto easy ukutholakala abantu eZimbabwe, kusho ukuthi ikhona nje izinto ukulinga ukuthi thina abantu bayazibini njengemakhaya umuntu yazifakela izihlahla zakhe and they go ahead the-intitrakapis kungalandaba zabutho. So isisindo sankhona kungabe kuthiyena kodwa singokuthi abasemakhaya basinyelela maybe okulutshwane, ikanti abasemadolobheni lapha sebezama izinto eziningi sebesiza ngokuthi amaphedi amaphampa imithi yokukhwehlela kanjani, but maybe ngapha ngolwazi loku-accessa izinto eziningi emakhaya. But khona lokho kukhona i-drugs yangikhona onke engikubona labo kungamatshwala lokho kungakuya-abuse sibili ngendlela ephezulu and abantu bakhona bagcina sokungandlela umuntu impilo kasebe kade sikhuluma ngokuthi abanye bayagula ingqondo kanjani. Yikho khona lokhu osekuvamile khona lapha emakhaya, ukuthi abanye bagcine sebengani their homeless, umuntu engasazazi ukuthi uvela ngaphi uya ngaphi.
Umuntu egcine seyisibhonda nje onjengibona labo labodombo labomtoriro. Vabox, as we wrap up, we only have a minute and a half remaining on the clock. Pane mutsauko here between dombo nemutoriro kana kuti chinhuwani chete? Bhoza, ndiri kunzwa vanhu vachitaura vamwe vari kuti dombo also known as mutoriro. Is that one and the same thing kana kuti zvakasiyana?
Chinhu chimwe chete chine mazita, rimwe zita ndiri madunurirwa anzanzi dombo, mutoriro kana kuti guka makafela pachindevere pachirungu, that's a crystal meth. Saka chinhu chimwe chete chingone mazita anodaidzwa mamwe rimwe ndiri mudunurirwa rimwe ista chairo.
Saka crystal meth ndiyo inonzi mutoriro
wongu.
Very, very sad. That brings us to the end of our show. Tinotenda zvikuru vaBoxa, siyavonga kakhulu. Mamoyo Wilson Box, mudirector wenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network. Also thanks to Zibusiso Moyo of the Lupane Youth Development Trust. Also, thanks to you, the listeners and the viewers at home. Be sure to tune in again next week. But remember, our regular radio shows are on 7 days a week. I am Dumamili Nkomo. Good night, Zimbabwe.